Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 18, 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vemuZimbabwe vanobatana mukuratidzira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa, uye kuratidzira kwavo uku vanga vachitiwo vanotsigira zvakaitwa nemauto zvekubvuta masimba kubva kuna vaMugabe. Chikopokopo chemauto chinonzi chiri kutenderera pamusoro pemba yavaMugabe kuBlue Roof kuBorodeo, asi muzukuru wavo vari gurukota rezvevashandi vaPatrick Zhuwau vanoti vaMugabe havasi kuzosiya chigaro. SADC yotarisirwa kuti iite musangano wechimbi-chimbi wekuzeya mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, asi kusvika pari zvino sachigaro weSADC varizve mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma havasati vazivisa kuti musangano uyu unoitwa riini. Iyo ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuWashington DC kuStudio 7. Gurukota rinoona nezvevashandi uye vari muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwau, avo vanoti vambopinda muupoteri kuSouth Africa, vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havasi kuzosiya chigaro. Tabata vaZhuwau kuti tinzwe maonero avo pane zviri kuitika munyika.
Iye zvino ndinoshushikana nezvaitwa nemauto zvekutora bumbiro remutemo wenyika nokuri bvanzaura vachiita zveumhondi zvaita kuti vanhu vanomwe varasikirwe neupenyu hwavo. Makumi mazana maviri evanhu vange vakasungwa zvisiri pamutemo.
Asi imi tanga tambonzwa kuti vaZhuwau vanenge vakachengetedzwawo nemauto, ichokwadi here?
Hakuzi kuchengetedzwa, kwete kupambwa. Ndanga ndisina kupambwa, pane vamwe vanokwanisa kusvika mazana maviri vapambwa pamusana pekuti vanhu vanga vachionekerwa sekunge vanhu vanenge vasingazowirirana neupambe simba huri kuda kuitwa nevamwe vechiuto.
Asika ivo vechiuto ava vanenge vanga vachiti hanzi aiwa iyi haisi kuu kana kubvuta masimba.
Ndoanonzi manyepo iyayo. Haungati kana wabhinya munhu woti aiwa hakuzi kubhinya munhu ndangoita mbichana. Kubhinya kubhinya, bhinya uri bhinya. Hapana kuti ndiri hafu bhinya. Pane panonzi aiwa ndiri hafu muroi, handisi kuroya asi ndangoroya hangu mbichana. Kwete, muroi muroi, mondi mondi, bhinya ibhinya.
Ko mambo, ukwanisawo kutaura here nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muchinzwa kuti vari sei?
Izvo handichakupindurai kuti ndataura navo here kana kuti handina kutaura navo, asi chandokwanisa kuti muzive ndechekuti aiwa vari muutano hwakanaka zvekuti ivo vakangomira semamiriro avo savaMugabe vakati zete pachigaro chavo. Ini ndakatozivawo izwi rekuti zete ipapo, saka varipo vari zete.
Havasi kuzomanikidzwa kusiya?
Aiwa, gushungwa isi taipi yokumanikidza ka. Hazvifambe zvakadaro. Vasiyana nedzimwe taipi dzakafanana nehonye dzinoda zvakapfava.
Asi havatyiri here upenyu hwavo kuti vanogona kuzopedzisira vapfurwa nevemauta?
Chinhu chikuru chakaitwa navaMugabe, vakapa mhiko panonzi pachirungu swore an oath to uphold the constitution. Ndozvavakavhoterwa nevanhu kuti vaite. Vakapa mhiko yekuti vacharemekedza bumbiro remutemo wenyika. Kana zvichireva kuti vachapa upenyu hwavo kuti mhiko iyoyo varambe vakaibata, ndinoona vachidaro. Ndo mazivu ratinoita mudharabhopu. Asi kumhanya naye zviri nhingirikiti zvisina kii.
Asi sekunzwawo kwamuri kuita, ndiani chai akatungamira kubvuta masimbawo?
Kubvuta masimba kazviri kuzivikanwa, handiti akatungamira. Izvi ndiye akapa statement musi wemuvhuro vachiwenga. Pane mumwe asi kupfuura ivo vachiwenga, ngaamirika paari papo kuvhera.
Ko
aripo pamberi pacho.
Ko vamunangagwa mungazi kuti vari kubatawo basa ripa.
Ah vamunangagwa tangogara tichingozuwa kuti vane ushamwari hwakakomba na guvea. Tagara tichingotiwo pakadaro tumwe takagara tichitaura kuti ah ushamwari hwakadai haufani honge uchiwanikwa pakati pemukuru wemauto anofanirwa kunge achiteerera president nemutevedzerani wapresident. Zvataitaura zviye kuti vachiri vamunangagwa vanenge vane pfungwa dzekuda kubvuta masimba zvinenge zviri kuratidza.
Tanzwawo vachina masa vachitaura. Tanzwawo vachina masa vachitaura pamusangano waitwa kuZimbabwe Grounds vachiti Mai Mugabe vanofanira kuferefetwa nedzimwe mhosva dzavari kuvapomera. Munoti kudini mashoko?
Ngavatogara pasi. It is a shame. It is deplorable for Chinamasa to do that. Dia atipinza mudambudziko ratiri naro irori.
VaPatrick Zhuwau ndivo gurukota rinoona nezvevashandi uye vari muzukuru wavamugabe vanga vari parunhare kuSouth Africa kwavari kuti vambonopotera. Zvichakadaro, bato reZANU-PF nezuro rakatora danho rekuti mutungamiri waro nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chinzvimbo chavo nebasa mushure mekunge mauto eZimbabwe National Army atora danho rekubvisa avanoti matsotsi anga achikonzerawo nyonganyonga munyika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wemunyoro anoona nezvemutemo mupolitbureau yeZANU-PF vaPaul Mangwana vati makomiti ebato iri mumatunhu ese munyika akaita misangano nezuro akatora danho rekukoka musangano weCentral Committee Mangwana apo bato iri rinotarisirwa kusarudza mutungamiriri mutsva. VaMangwana vati pasi pebumbiro remutemo webato vanasachigaro webato iri vanobvumidzwa kukoka misangano yakaitika sanezuro pamwe nekukumbira munyoro anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato kuti vashedzere musangano weCentral Committee. VaMangwana vati misangano iyi yakaitwa kutsigira danho rakatorwa nemauto svondo rino apo vakatora masimba kubva kuna vaMugabe.
Vakaona danho ratorwa namasoja on behalf of the party. Saka vakaona kuti vanofanira kutsigira matanho atorwa namasoja nokuti masoja akanga achiekita on behalf of the party. Vakavaratidza kushikana nokudzingwa kwavo kuita vanhu vati. Saka vavaitira action masoja ivo vakabva vaona kuti let's take ownership.
VaMangwana vati sezvo vanoona nezvekufambiswa kwebasa vaIgnatius Chombo vakachengetedzwa nemauto mutevedzeri wavo vaJulai Moyo ndivo vakatambira chikumbiro chematunhu ese vakakoka musangano weCentral Committee uyo uchaitwa Mangwana na10 Mangwanani. VaMangwana vati chimwe chezvisungo zvakabva kumatunhu ese ndechekuti vaMugabe vasiye basa kubato nekuhurumende uye bato richasarudza mutungamiriri mutsva Mangwana.
Kutambira maresolutions akabva kumaprovince. One of the key resolutions akabva kumaprovince ndezvekuti president wedu dai vachiya basa. Saka vakakumbira kuti central committee iyo inotuma president kuti vaenotonga nyika central committee. Saka vayakakumbirwa kuti ishandise simba rayo rokuti mutungamiriri wenyika dai asiya basa. Osiya basa rokutungamirira nyika, osiya basa rokutungamirira party. Tinotarisira kuti ichasarudza mutungamiriri mutsva waichazoenda naye kucongress.
Chimwe chisungo chakabuda ndechekuti vaimbo vemutevedzeri womutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakadzingwa basa nemubato navaMugabe vadzorwe mubato. Chimwe chisungo ndechekuti nhengo dzese dzebato iri dzakadzingwa mubato iri kubva paCongress ya2014 vadzorwe mubato. Pamwe nekuti munyoro wemadzimai mubato iri zvakare vari mukadzi wavaMugabe amai Grace Mugabe vadzingwe mubato iri. Nhengo dzebato iri dzinotiwo dzinotenda mauto nekusunungura vanhu kubva kuutongi hweumbimidoga hwavaMugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Iko zvino tochienda kune imwe nyaya. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vanova zvesachigaro weSADC havasati vazivisa kuti musangano weExtraordinary Summit wakanzi uitwe nechimbi-chimbi uchaitwa riini. SADC Troika yakasangana kuBotswana yakakurudzira kuti musangano uyu uitwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
VaZulu, ndatenda hangu semunhu ari Joni taswera tichimhanyidzana nayo nyaya yekuda kuti tizive kuti musangano uripi nekuti wakange wamboita sekuti wanga wanzi uchaitwa nhasi muJoni muno muPretoria. Asi patazosvika kuPretoria tabata mashoko ekuti musangano uyu wanga usiri kuitwa nhasi, pambobuda mashoko ekuti ungangoitwa mangwana kuBotswana. Asi pazopedzera pakunza usikunyatsokuzikanwa kuti uchaitwa rini. Saka pari zvino chokwadi chaicho chiripo ndechekuti vakuru vakuru veSADC musangano unodaidzirwa naSachigaro, Sachigaro havasati vataura pfungwa dzavo nekuti chakangoitwa netroika irecommendation. Saka tatomirira kunzwa kuti tione kuti recommendation yacho yakatambirwa here, kana yakatambirwa musangano uri kuitwa rini.
Saka musangano uyu unofanira kuti udaidzirwe navazuma.
Musangano uyu unofanira kuti udaidzirwe navazuma hongu. Mamiriro azvo sekuziva kwamunoita mazuma havakwanisi kungodaidzira, vanotanga vataurirana nevamwe vari muSADC macho imomo vasati vadaidzira musangano uyu. Even zvavo uchinzi musangano uri kuda kudaidzirwa nechimbi chimbi, vazuma vanofanira kuti vasachigara vanofanira kutomboti vataure nevamwe, kusanganisira dzimwe nguva naivo vamugabe vacho, nekuti zvinogona kunge zvichivabatsira kuti vamugabe vange vari muwo musangano imomo vachitaurawo nekunzwa zvinenge zvichitaurwa nevamwe vavo.
Asi zvingakwanisika here kuti vamugabe vaambobude muZimbabwe vachienda musangano ine kudzoka?
Pakavaomera, pakavaomera, nekuti mamiriro akaita zvinhu maonero andiri kuzviita. Nyaya iyi rangirirai kuti yakaita sekuti yakatanga nemauto, asi payava pari zvino pekuti yave kumapazi ezanupf yave mukatikati nevanhu vanhuwo zvavo, zvinogona kunge zvaakunetsa manje kuti vari kuchengetedza vamugabe vachipukunyutsa mhembwe yavo. Saka zvaakutonetsa kuti vamugabe vange vachifamba kuenda kana kuti kwavangaenda kunze kwenyika. Ndinoona sekuti havasi kukwanisa kuzogona kufamba kusvikira nyaya iyoyi yapera, nekuti hatichazivi kuti iri kufanira kunge ichipera sei. Asi veruzhinji vataura zvavo vaakuti inofanira kunge ichipera nekuenda kwavamugabe. Saka kunge vasati vataura zvavari kufunga vachibuda pachena, handioni sekuti vamugabe vachapukunyutswa vachienda chero kupi kwavangaenda, nekuti dambudziko riripo ndiroro rekuti vanhu havasati vabuda pachena kuti kana vakange vati vari kuenda vada kuvapa upoteri here, vada kuti vagare munyika here, vachabuda vachibuda mubudiro upi. Saka pakaoma, pakatovaomera ivo vamugabe.
Vamabhenge, tichitarisawo iyo SADC, munoona here ichitumira mauto zvatinoona zviya zvinoitwa kunyika dzekumawirira uko, kuti kana mauto atora masimba vanombotumira mauto vana ECOWAS vaivaya, zvingaitika here muZimbabwe izvi?
Maonero angu ini vaZulu ndeyekuti uto remuZimbabwe, maitiro ari kuitwa nemauto emuZimbabwe ndeaya maitiro ane hunyanzvi, maitiro ane hungwaru, nekuti pari zvino nyaya haisisiri kuti kupera kwenyaya hakusisiri mumaoko emauto chete. Nyaya yakandwa mugango mujechetere, yatova muvanhu muvanhu chaimo. Saka kuti veSADC vatumire mauto avo, vanhu vemuZimbabwe vabuda pachena vachiti vari kutenda zvakaitwa nemauto, vari kutsigira vazhinji vacho zvakaitwa nemauto. Saka vari kushanda nemauto kuti basa ripedziswe. Tingatoshaya kuti SADC inenge ichitumira mauto aya, mauto ayo kunani kuti adii.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kuAfrica, vaJoy Mabhenge vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa. Zvichakadaro, vanhu vakawanda munyika vabatana mukuratidzira kwavo kutsigira zvakaitwa nemauto zvekubvuta masimba kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Migwagwa yemuguta reHarare nhasi yanga isingafambiki nekuda kwevanhu nedzimotikari avo vanga vakarasa miswe nemufaro. Veruzhinji vanga vachiimba nziyo yeumwe muimbi wechidiki Ja Preza yekuti mudhara vachauya, uye vamwewo ndo vanga vachiridza pamwe nekuimba nziyo dzekurumbidza vemauto. Kunyange hazvo migwagwa yemudhorobha yanga yakazara, zvimwe zviuru nezviuru zvaungana kuZimbabwe Grounds kumusha weHighfields kwanga kuine musangano wakarongwa nevaimbova varwi vorusununguko. Veruzhinji vazobva kumusha weHighfields vamwe vachifamba netsoka kusvika vasvika pamuzinda unoshandira mutungamiriri wenyika Westate House. Varatidzira ava vanga vari vemazera ese. Sekuru Clemens Chako avo vabva kwaChirumhanzu vati kunyange hazvo vachifamba nemudonzvo vati zuva ranhasi ranga rakavakoshera kuti vabatane nezvimwe zvizvarwa kuratidza mufaro wavo nezvakaitwa nemauto.
Tasundwa nemafambisirwo angoitwa nyika yedu yezvino. Zvatatofunga kuti isu savarwi vehondo ko zvataka kurandize here izvi nokuti chokwazvo kwakuenda nyika yede zvino tatoshaya kuti ndokupi plus munyika mamusai muchisina ruremekedzo gwana baba nana mai avo vakagura nyika ino kuti tive zvatiri nhasi saka izvozvo ndo zvatisumudza nesu vakuru takahwa hondo kuti tisvike kuno tizoratidza kuti aiwa kana zvasvika pakadai aiwa hazvichaiti zvakatokwana zvakaita toda utongi utsva
mumwe wevanga vari kuratidzira kekutanga muupenyu hwavo vatafadzwa Mugabe vati kumiswa kwenyonganyonga nemauto nechipiri ndo zvavasunda kuti vabude vabatane nevamwe
nhasi ndabudawo kuti ndisanganewo nemhuri yezimbabwe tichitaridza kutsigira vatiri kuita vemauto ezimbabwe nechiitiko chakaitika musi wechitatu vachitiwo vari kuita inonzi Zimbabwe Democracy National Democracy Project. I think ichinhu changa chaoverdue. Chaos yanga iri munyika yanga yawandisa. Vamwe vari kuchema-chema zvavo kuti mauto hafanwa kutonga nyika bati inyaya yechengetedzo yenyika, national security, kuti kana zvinhu zvichingoramba zvichingotitiyoreta tisina zvokuti tingaite nazvo. Saka nhasi tiri kungopemberawo nevamwe vanhu vemuzimbabwe kuti I think chinangwa chaitsvaka chawanika kuti timbowana kanguva kerunyararo mbichana tichimbofunga kuti tichaita sei tichigadzira zvakakangaswa kumashure nekufunga kuti toita sei kuenda kumberi.
Amai Catherine Makunere avo vanoti vafamba kubva kukuwadzana kuenda kuHighfields pamwe nekuzoenda kustate house vati rudo rwokusunungura nekugadzira ramangwana ravo ndo zvaita kuti vazvipire kuti kunyange zvazvo vanga vasina mari yekufambisa vabatane nevamwe. Amai Makunere vati vamugabe vanofanirwa kuenda nechimbi chimbi. Mumwe mukuru wemauto Major General Sibusiso Moyo vazotenda veruzhinji varatidzira vachirumbidza zvakaitwa nemauto.
Tokutanga ndauya pano ini ndakamirira mukuru wemauto anonzi General Twenga. Message yandauya nayo yekuti aiwa vamaromba mukatarisa zvakanangana nokutitsigira isisu tinozvikudza uyezve tinozvitenda. Chechipiri chambotaurwa zvechekuti maratidza kuti semhuri yeZimbabwe mune discipline inenge yatinayo isusu kwatiri kuno. Saka zvangofanana nemhuri yacho kurongeka orderliness.
KuZimbabwe Grounds, mamwe makurukota ehurumende akadai saamaiwo pamuchinguri navapatrick Chinamasa vashoropodza vamugabe vakati nguva yakwana yekuti vachienda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, kwaita mufaro mukuru nhasi kuBulawayo, apo vanhu vazara mumigwagwa yeguta iri vachifarira zvakaitwa nemauto. Vamwe vanhu mudhorobha iri varatidzira kubva kuCity Hall vachienda kune imwe State House iri mudhorobha iri. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mazana nemazana evanhu vapinda mumigwagwa yeBulawayo nhasi mangwanani vachiratidza rutsigiro rwavo kumauto. Ukuwo mauto ambotenderera mumigwagwa yeguta nemotikari dzavo vakapfuurawo nepastechu yamushakabvu Joshua Nkomo, veruzhinji vachivauchirira kuimba pamwe nekuridza metero. VaAlex Manyange vati vari kuona zuva ranhasi sezuva rerusununguko.
Zuva ranhasi ndiri kunyatsokufarira nyika yangu kuti nyika yangu ndinayo maoko. Nhasi ndiri kufara masoja ndiri kunyatsokumafarira ende ndiri kumasimbisa hevhi kutoti kusvikirana rinarini kusvikira ndibve pano pasi ndechimasimbisa masoja.
VaMacDue vatiwo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanirwa kusiya basa nekuti vatadza kutonga nyika uye vakwegura.
Tiri kufara chaizo nezvekuti ka muZimbabwe. Today we won our independence. Yeah, my 98 atisangoiziva. Yedu independence ndena 14 November 2017. We are very happy but Mdara must go.
Mumwe mudzimai asina kuda kutaura zita rake ati anotarisira utongi hutsva huchaita kuti upfumi hwenyika hugadzirike.
Shota vavaranda munyika yedu hamdara akura gaende kumusha anorimba Grace ndiye ari kufurira mudhara dhara achazezve kuita akukozi zvese zvataurwa na Grace ndizvozvo aiwa iso atichada from today kuti mudhara kumusha.
Bishop Sam Chigede vengu yaikupedzisira Apostolic Church vati vanotarisira kuti zvose zvichaitika zviitike murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Muimbi ane mukurumbira munyika Thomas Mapfumo anoti handichokwadi change chichimbotaurwa kuti anenge ari muZimbabwe achibatana nevango achiratidzira kuZimbabwe Grounds. Asi Mapfumo anoti ane urongwa hwekuzodzokera kuZimbabwe mwedzi unotevera. Tabata vamapfumo tikatanga nevabvunza nezvenyaya yanga ichitenderera pamadande mutande akaita sana WhatsApp neFacebook yekuti vanga vachitarisirwa muHarare nhasi.
Aiwa, pana chokwadi vanhu vari kungofarawo zvava. Asi tine urongwa hwekuti tinotarisira kuti tidzokerewo kumba timbonofara nevanhu. Urongwa hwacho huripo manje manje, tambenge tichitotaura nevamwe vanhu vari kuda kuti varonge urongwa ihwohwo vari kusouth africawo vanenge vanozvigonawo kuzviita. Saka zvekuti hanzi tinenge tiri kuko, aiwa hazvisirizvo. Vanhu vari kungofarawo zvavo.
Saka kazhinji munowanzoenda kuSouth Africa kupera kwegore uku munana zvita munomu ndonguva yamuri kutarisa kuti mungangoende kuZimbabwe?
Ava vanga vachida kutoronga kuti tikwanise kuenda kuZimbabwe muna December. Vanhu vane mari dzavo vanoda kuti vagona kuti vaunganidza vaimbi vanenge vanawo ivha mutukudzi nevamwewo tosangana navo toimba tiri pamwe chete. Vanhu vane urongwawo hwavo hwavari kutarisira kuti tingangoita.
Tombodzokera iko kumamiriro akaita zvinhu munyika umu, muri kuzvionawo sei?
Hazvina kuipa zvaitika izvi, asi ngationeika kuti zvazvaita izvi ka tinoda kuti tibatanidze vanhu. Ndo chikuru kubatana kwevanhu, ndo chinhu chihombe. Vanhu vakaramba vakapesana pesana vachipesaniswa nezvemapato ematongerwo enyika, hatisi kuenda mberi. Ngatibatanei sevanhu. Munoona kuti muno muAmerica tine Democrats, tine maRepublicans. At the end of the day, ukatukirira uri muuyiwo zvako, ukatukirira kana mumwe weMarepublicans kana kuti weMademocrats. WeMarepublicans anopindira achikutaura kuti uri kutukirira my fellow American. Ndo zvinhu zvatofanirwa kuonekwa tichiita izvozvo. Kuone ndokubatana kwedu ikoko, kubatanidza nyika. Vanhu vasave ngani, vanhu vasave batane pahuro, nokuti hanzi ndiri wepati yegood party. Mapata haana nebasa rose. Nyika ndeye vanhu. Saka tiri vanhu tese, tofunga pfungwa dzakadzamisisa, tiisa pfungwa dzedu pamwe chete sevanhu vanoda kuti nyika yavo ibudirire mangwana. Chatoda kuti toda kuti inhaka yevana iyi yamuri kuona yanga yaparadzwa. Saka zvaitwa neava vemauto ava, kana vaita nemwoyo wakanaka vachiitira vanhu, tinotenda zvikuru, tinotenda zvikuru, asi ngavabatanidze vanhu. Vanhu vasapesane pesane. Zvemapato ekutongerwa ematongerwo enyika iyi tosiyana nazvo, tobatana isusu sevanhu, tovaka nyika yedu tichienda mberi.
Asi mamwe mashoko atiri kutambira ari kuti vamugabe vanenge vari kuda kurambira pachigaro, munoti kudii nazvo?
Havana kurambira pachigaro seiko, ivo vakatadzwa kuti ma-provinces ese avaramba, vati havadi kunzwa nezvavo. Saka vanogorambira, ndo vanhu kava vari kutaura kava. Vanhu vari kutaura kuti hatichakudai, haurambire pachigaro, unorambira pachigaro kuti haisi imba yako kai.
Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo achitaura ari parunare kuOregon muno muAmerica.
chiboiwe.
Kambo mamvembe kubva kuna Thomas Mapfumo. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye ari muno muWashington DC kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuoratidzirawo. Marvelous, wakadi?
Aiwa, ndiri wadi zvangu. Ndichatongobvawo kusvika pari zvino. Aiwa, tiri kuona zvizvarwa zveZimbabwe zviri pano zvakawanda uyezve vari kuratidza ivo kuti vari kuita solidarity nevari kumusha.
Vari kuratidzira
Simba munhu wese ane maflag nezvimwe zvakadaro.
Kuratidzira kuri kuitwa papi chaipo muWashington?
Kuratidzira kuri kuitwa pamudzinda weZimbabwe uri muno muWashington DC, asi pari zvino pamudzinda pakavharwa, asi zvizvarwa zveZimbabwe zviri panze. Vabva kumativi mana emuno muAmerica, vazhinji vacho vachibva imo muno. Ndiri kutoona muyuti wechidikidiki tichaona vabva kuAtlanta, hamene vakabvuma kutaura. Vane sheti yavo yakanzi hashtag this flag, asi tichamboedza kuvatsvaga kuti mutaure navo. Asi ndine vamwe amai vari pano vari kuda kutaurawo kuti ivo vafambirei ipo pano. Regaiti vatikupei.
Ngavauye zvavo.
Masikati.
Masikati.
Zvizvarwa Trish Luigi kuZimbabwe. Tasamba nhasi nekufara, nekufara chaizvo nekupiwa manyengo atapiwa nevanhu veZimbabwe. Taona mapikicha evanhu vekumba, vana sekuru, vana ambuya vachimuka vachienda kunomata, zvikanyatsotipa mverekero kuti nyika yedu iri kudzoka. Nyika yedu yatakakura tichirota yaakudzoka. Nyika yedu yanyika yedu zvakare. Tiri kufara zvisiri kutomboita pano.
Saka imi mabva kupi? Munogara muno muWashington DC here?
Aiwa, ini ndinogara kuMaryland. Ndatodrive 2 hours kuti ndiuye kuno. Ndati hazvingatomboite undigare kumba ndichiona zvimwe zvese zviri kuitika izvi.
Saka muri kufara here nevanhu vauya kuzoratidzira?
Akawanda tauya. Ndauya nevana, pane vana vakuru vese, vana vese vari kunzwisisa kuti ndizvo zvinoitika izvi. Rudo rwacho ruri kupfama nyemwe zvisingatomboita.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Regai titaure zvakare naMarvelous.
Borai.
Marvelous.
Hello, blessing.
Pane mumwe auya here?
Pane mumwe wechidiki vaimbogara imo muno Washington DC. Regai vataure nemi vakuze kuti ndiani vanoita zvevechidiki. Regai tikupei kwavari.
Hello.
Hello, munoitwani? Vaimangoti gaga nguva yedu inenge yafamba.
Zita rangu ndoitwa administrator ndaigara muno Washington DC, ndaigara kuAtlanta. Basi tauya kuzo tembera nevamwe maZimbabweans anogara muWashington, tichiungana tichiratidzira kuti kutonga kwavamugabe tanoita nako. Yanguva yekuti vachienda kuZimbabwe ichifamba ichienda mberi.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Admonish, tichaedza kuti titaure nemi zvakare nguva yedu ndo inenge yafamba. Tinotenda zvikuru. Tinotenda zvikuru mutoro wedu wenhau Marvelous ari muno muWashington DC kuri kuratidzirawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu vemuZimbabwe vanobatana mukuratidzira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa uye kuratidzira kutsigira kwavari kuita zvakaitwa nemauto. Chikopokopo chemauto chinonzi chiri kutenderera pamusoro pemba yavamugabe yeBlue Roof kuBorodeo, asi muzukuru wavo vaPatrick Zhuwao vaudza Studio 7 kuti vamugabe havasi kuzosiya chigaro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare munguva inotevera. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.